Yuri Sagamwa approaches the Ministry of Foreign Affairs about the panel this event that was agreed. So Sagamwa approaches these products, we believe it is the item that can be used for something. Sagamwa approaches that the ability to get as big as it got.
Pane zvimwe here zvamunogadzira pasi pekambani yenyu?
Tino print a fabric, and pane fabric yatika designer. It is inspired by Great Zimbabwe. So it's about 20 different ranges, all inspired by Great Zimbabwe.
Zvichitevera kupfeka kwakaita vamunangagwa, scarf yenyu iyi zviri kufamba sei panyaya iyoyo yemabhizimisi imi sevasikana vechidiki?
Every second right now tina messages ari kupinda, vanhu vari kutipa macomments vachiti, oh, next time munofanira kuisa horizontal lines, kana kuti maybe make it white. Saka tiri kufara nekuti the discussion has begun.
Muri kuwana vamwe here vari kudawo kutenga scarf yenyu iyi?
Vakawandisa.
Inoita mari?
Inoita $15.
Saka pamanga muchitoienda here muchipembedza pamaintaneti nezvimwe here kana kuti zvakafamba sei kuti izowanikwa ichipfekwa navamunangagwa?
Taitenga on commission kuairport nekumashops mubalgravia. Takangofunga kuti pane this event irikuitika, and we even went to airport nova tati, okay, can we please just pull some of our stock back and then we'll place it. Tsukuda kungoona kuti is this something that people will accept, and nova tafona Minister of Foreign Affairs, and I guess the rest is history.
Imi saka makanzwa sei muchiona president vakapfeka scarf yenyuwi?
Takanzwa kufara, and inini vakabuda on TV, on the news, nandichikumba. Ndakafonerwa neone of the employee class. Ndobva vati, Celia, our president is wearing the scarf. Ndobva ndaenda on Twitter and ndandisvaga mapictures. Panga pasina mapictures at that stage. And then it was the next day, one of my colleagues sent a picture.
Mashoko api amungapova kune vamwe vechidiki vasikana semi vada kupindawo mabhizimisi iri?
Munofanira kungopusha, muchingopusha. It's not to say that the story has been easy. It's not to say the story will be easy. But kushanda, there's nothing that anyone can take away from that. But I think this is just the beginning. Kungotanga, kune basa.